Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vanoti vave kudzokera kubasa kuti vambopamukana kunaurirano. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti yeonye inflation mumwedzi wachikumi kuno kwira kusvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6%. Vanhu muAmerica vanoenderera mberi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta pamutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court iro rakarasa kodzero yevanhu vanenge vachida kubvisa pamuviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vachida kuti mihoro yavo iwedzerwe vazivisa kuti vave kumbodzokera kumabasa vachimbopamukana kunaurirano dzemihoro. Vashandi ava vakanyorera sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana tsamba nezuro vachivazivisa nezvedanho ravo iri vachiti chimwe chikuru chaita kuti vatore danho iri kuona kutambura kwanga koita veruzhinji uye senzira yekumisa kuramba vanhu vachirasikirwa neupenyu. Vari kutungamira vashandi vari pasi peHealth Apex Panel Dr. Tapiwa Nashe Kusotera vanoti utungamiri hwevashandi hwakasangana nezuro chishanu hwakasunga kuti vakurudzire nhengo dzavo kuti dzimbodzokera kumabasa kwemasvondo maviri. Vanoti kana pasina chabuda musvondo mbiri idzi vashandi vachadzokera zvakare pakurangwa mabasa. Hatina kukwanisa kubata Dr. Skosana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Kusotera pamusoro penyaya iyi.
Musi wechishanu watabva takazosangana sevashandi tichimonitsa nekuongorora mafambiro aita zvinhu. Chinhu chakanyanya kubuda ndechekuti varwere vari kutambudzika zvakanyanya. Isu tinoziva kuti hakuna mushandi weutano angasiya murwere achirwara. Kunyange takaomerwa, kunyange mhuri dzedu dzakaomerwa, taiona kuti tirambe takabata basa. Tambotanga kutaurira nehurumende zvanga zvakanaka nekuti vakavapawo promisi yekuti vachagadzirisa zviri kunetsa maererano nemashandiro evashandi. Tichiona kutambudzika kunoita vanhu nekuziva kuti nguva kumashure kudzatakamboya tisaridzira zvakatora nguva yakareba kuti hurumende izenge ichisangana nevashandi ichipa mhinduro kana kugadzirisa zvinenge zvarehwa nevashandi. Takaona kuti pamwe varwere vanganyanya kutambudzika, ndo vatituma mushure mekunge tasangana nevatungamiriri vevashandi kuti timbopa break kuti agende industrial action yedu for a period of 2 weeks. Tarisiro iri yekuti tinopawo hurumende nguva dzekutarisa nyaya dzatakanga takumbira, nyaya dzemari nekubhadharwa kwadzo. Asi panguva iyi varwere vanga vachibatsirika. Tinozviziva kuti ikonomi yedu haina kuita zvakanaka, vanhu vazhinji vari kune zvipatara zvehurumende zvine mitengo yakaderera zvikavharwa, vazhinji havana kuenda. Ndo zvakatisunda, saka takanyora kuhurumende tichivazivisa kuti haakumbomira kuti tikwanise kubatsira vanhu.
Ko kana hurumende yakasatambira zvamuri kuda, zvii zvamunozoita matanho apa amunotora?
Tamirira mhinduro yavo. Mushure mekunge vakoniwa kutipa mhinduro inotifadza, vashandi nekuomerwa kwavakaita vanenge vasisina imwe nzira kunze kwekudzokera paindastri yacho nekusiyana basa.
Pane vamwewo vari kuti vashandi vanga vachityisidzirwa nekuvhundutsirwa nevanofungidzirwa kunzi vasori pamwe nemapurisa, zvinogona kunge zvakaitawo kuti mudzokere kumabasa. Munoti?
Ndinokonfirma kuti pakaita kutyisidzirwa kwevashandi, kutretenwa, kuvictimizwa, tinonzwa maripoti anobva kuzvipatara zvizhinji muzimbabwe muno. Tinoziva kuti misangano yakanga tichiita nepamwe mapurisa anga achidiployiwa, tinonzwa kuti kubindura kwakarohwa vashandi. Zvese tinozviziva kuti pakanga paine kufunda nekutyisidzira kwanga kuchiitwa, asi chakanyanya kutifunda kuti tidzokere pabasa handikuvhundutsirwa kana kutyisidzirwa, asi taiona kutambura kuri kuita. Tinogaroziva kuti hurumende inogaroreva kuti vashandi vanoda mari havana hanya nevanhu. Zvino takaronga nevatinobatana navo kuti gore rimweri tibudise pachena kuti matambudziko ari kunetsa munyaya dzeutano haasi kubva kuvashandi, asi kuti hurumende isiri kuterera.
Avanga vari mutungamiri wevashandi vari pasi peHealth Apex Panel, Dr. Tapiwa Nashe kusotera vari parunare muHarare neStudio 7. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation mumwedzi wachikumi kwakasvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7% mumwedzi wachivabvu. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa. Dhiziri rave kutengwa nemutengo wedhora rekuAmerica nemasendi makumi masere nemasere kana kuti $1.88 per lita kubva padhora nemasendi makumi manomwe nematanhatu kana kuti $1.76 per lita. Peturo yakakwirawo kubva padhora rekuAmerica nemasendi makumi manomwe nematatu $1.73 kuenda padhora nemasendi makumi manomwe nemanomwe $1.77. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vachitaura vari kumusangano wemadzimai ebato ravo reZANU PF vakanga vauimbisa kuti hurumende yavo nhasi ichazivisa nezvematanho airi kutora ekudzikamisa inflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu, asi kusvika pataenda pamhepo hapana zvatanga tanzwa. Mukuziya nezvenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neinflation, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera.
Kukwira kwemafuta kunotorera kuti mitengo icharamba ichikwira. Kurikei takatarisa kuti dhiziri ndo rinoshandiswa nemakambani mazhinji nekuda kwekushayika kwemagetsi. Tamutarangarira kuti tirohotera mikoto inotoremekedzwawo munyika munomo yanga isina magetsi. Saka kushayika kwemagetsi kunoreva kuti makambani mazhinji anenge akushandisa dhiziri. Dhiziri racho kana richikwira zvoreva kuti zvishandiswawo kana zvigadzirwa zvinenge zvitowedzerawo mutengo.
Tiri kuonawo kuti kukwira kwemafuta uku kuri kuuya vachizivisa kuti dai panga pasina hurumende, dai mutengo iwoyo wakapfuura ipapo. Zvinoreve izvi?
Hurumende ine mitero mizhinji yainoita pamafuta ekufambisa. Tinotofanira kusatenda hurumende nekuti ndo iri kuisa mitero iyoyo. Mutengo uyu unozouya kubudikidza nemitero inoitwa nehurumende. Hurumende ikatosunungura imwe mitero iripo ndokuti tizoitenda, nekuti mutengo unobva wadzika. Saka handioni zviri zvinhu zvakati chenjerei kuti vatiudzotitende hurumende. Isu tiziva kuti hurumende ndiyo hozveri yekuti mimwewo mitero inenge ichiiswa pakufamba kwemafuta inge ichiwana.
Takanzwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vachiti hurumende yavo ichazivisa matanho aichatora ekudzikisa inflation nemitengo yezvinhu. Munoti?
Hurumende inofanira kugara pasi poita nhaurirano nevashandi, nhaurirano nevemabhizimusi, nhaurirano nevagari vemuno munyika. Inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kusetaus kana ku reserve bank kuti ngatidzike chovha tadzika haiteerere izvozvo inofambiranawo nemagariro anenge achiita vanhu saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi hurukuro dzakasimba nevemabhizinesi hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tione kuti tingarwisa sei inflation hariti dambudziko rehurumende yega hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti inflation idzike zvinoitorera nguva ngaitobatana nevagari totoitwa tirwirangwe chekuti tione kuti inflation iyoyo inodzika tusapa
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mutumbi wechizvarwa cheZimbabwe Dr. Alex Magaisa ava vakashayikira kuBritain wasvika munyika nhasi uchitambirwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport nehama neshamwari kusanganisira mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa, mutevedzeri wavo vatendai Biti pamwe nevatsigiri vebato iri. Mhuri yekwaMagaisa yakazivisa kuti kune munamato wekuonekana navo mangwana svondo kunhandare yeHarare Showgrounds uye vakapiwa mvumo nemapurisa yekuungana. Dr. Magaisa avaidzidzisa zvemutemo paKent University kuBritain uye vakambove chipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa mushakabvu vamogen tsvangirai vakashaya musi wa5 mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Dr. Magaisa vakashaya vave nemakore 46 ekuberekwa uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa. Vanhu vemuAmerica vaenderera mberi nhasi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta nemutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court muAmerica reUS Supreme Court iro rakarasa kodzero dzaipiwa pasi peRoe versus Wade uyo wanga uchibvumidza kubviswa kwepamuviri zviri pamutemo. Mutongo wane zuro uyu wakasiya matunhu ave nekodzero yekusarudza kuti obvumidza here kana kurambidza urongwa hwekubviswa kwepamuviri zviri pamutemo. Vanopikisa vebato reRepublican Party vari kutambira nemufaro mutongo uyu vachiti utsinye hwakafanana nekuuraya munhu kubvumidza kubviswa kwepamuviri. Asi vebato riri kutonga reDemocratic Party vari kushoropodza mutongo uyu vachiti unotyora kodzero dzemadzimai dzekusarudza zvavanoda. Kumuzinda weWhite House nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakashoropodza mutongo uyu asi vachikurudzira kuti vari kuratidzira vaite izvi murunyararo. Mutemo waipa kodzero yekubviswa kwepamuviri uyu wakadzikwa muna 1973 makore angada kusvika 50 adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC uye vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pemutongo uyu.
Tinoona sekuti iri dambudziko ranga ragara richitarisirwa kuti richaitika nekuti wakadzorera masimba kuhurumende dzematunhu, masimba ekudetemaina kuti vanhu voregedzwa vachibvisa nhumbu zviri pamutemo here kana kuti kwete, Roe versus Wade nyaya yanga iri kumatare. Asi panga pasina mutemo chaiwo iya inonzi law codification, zvinoreva kuti paramende yemuno muAmerica yanga ine mukana makore 50 apfuura ekuti igadzire mutemo unoenderana nekutongwa kwakanga kwaitwa nedare repamusoro kuitira kuti zvisazosvika pakunetsa patasvika nhasi apa. Saka nekudaro nekuti havana kunge vakaita izvozvo, dare repamusoro rageza maoko richiti hariti kuda kuita iro vagadziri vomutemo radzorera masimbaya kumastates semuenzaniso state yeMissouri. Pasina maawa maviri dare ratura mutongo waro rakabva ratodzika iya inonzi trigger law, mutemo wayo wekuti hakusina vanhu vachabvumidzwa kubvisa nhumbi imomo, zvaaita kuti America aite manyama amire nerongo, maRepublicans vachipembera kuti vari kufarira izvozvo nekuti vanoona sekuti kubviswa kwepamuviri kuuraya, ukuwo maDemocrats vachiti aiwa kwete hatidi izvozvo, tuda kuti madzimai ave nekodzero dzekudetemaina utano hwavo neupenyu hwavo nezvinoitika pamiri yavo.
Mutongo iwoyo weSupreme Court unosiya papi kodzero dzevanhu muAmerica? Tichiona kuti nyika yapesana.
Mutongo uyu wadzorera kodzero dzezvizvarwa zvemuno muAmerica kumatuku kuhurumende dzematunhu nekuti mukatarisa Justice Thomas vakanyora kuti hakuna kodzero iyoyo yekuti vanhu vabvise nhumbu yakanyorwa mubumbiro romutemo kana kuti muconstitution yeAmerica. Vakaenderera mberi vachiti zvakare yava nguva yekuti dare repamusoro resupreme court riongorere zvakare dzimwe kodzero dzakanga dzapiwa maamerican somuenzaniso kodzero dzehungochani dziri kunzi hadzimo mubumbiro romutemo zvinhu zvakangonzi aiwa zvido zvataa kuda kuita asi mubumbiro romutemo zvisirizvo. Saka zvaakusungira manje kuti vanogadzira mutemo dare reparamende kana kuti congress nesenate vachidzokera vagadzire mutemo sezvavari kuda kwete kungoti aiwa zvino zvatakabvumirana asi zvisina kunge zvakanyorwa pasi.
Takaonawo mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizunza musoro pamusoro pemutongo iwoyu vachiti izuva rakaomera nyika. Zvii zvazvinoreva kana mutungamiri wenyika achipesanawo nazvo?
Zvinoreva kuti mune muAmerica mune utongo hwemutemo. Zvinotaridza kuti mutungamiri wenyika haasiye anogadzira mutemo, ane masimba ake ane paanogumira. Makaonawo zvakare gweta guru rehurumende Attorney General vachitaura zvimwe chetezvo kuti aiwa kodzero dzevanhukadzi dzaakudzvanyirirwa dzatorwa, masimba aya atorwa ekuti vanhukadzi vasarudze zvekuita nemiri yavo, vatorerwa masimba aya nedare repamusoro resupreme court. Asi zvinoratidza zvakare kuti mutemo ndiwo unotonga muno.
Chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanoenyanzvi munyaya dzeutano vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana evanhu vazhinji vavo vari verudzi rwechiAmhara vakaurayiwa mune mumwe musha nenzvimbo dzakapoteredza mumwedzi uno mukurwisana kwemarudzi muEthiopia, nyika yepiri ine vanhu vakawandisa muAfrica. Zvizvarwa zvemuEthiopia zvakasara zvichishushikana kuti sei hurumende yakakundikana kuzvidzivirira kubva mumhirizhonga inokonzerwa nekurwisana kwemarudzi uye kuti sei marudzi ane vanhu vashoma achisiyiva parumana nzombe. Sangano reAmhara Association of America rati rave noumbo hwekuti vanhu mazana mashanu nevatatu kana kuti 503 vakaurayiwa uye mitumbi ichiri kungowanikwa. Vakapona vakatsanangurira sangano renhau reAssociated Press kuti pakave nekugezwa neropa kunyanga hazvo vakambenge vayambira vakuru vakuru. Iye zvino toenda kuna Evans Zininga weStudio 7 achitipa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chirongwa chamunombopiwa naMavelas Mhlanganyauye.
Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chemadzimai, Women's Forum, apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana namzvare Alice Tagwira vari kusimudzawo mureza weZimbabwe vari muHarare vachiitawo zvakasiyana-siyana. Tichanzwa kuti zviri kumbofamba sei muupenyu hwavo. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai.
Takakuonai muri kugorofu, tikakuonai muri kubhizinesi, tikaona muri magazini. Alice ndiani uyu? Titangire ipapo.
Alice Tagwira mwana sikana akazvarwa kuMasvingo, akakurira kuMasvingo. Ndinoita zvekumirira vakodzero dzemadzimai. Ndinoimba. Ndine organization inonzi Shira Trust inoita zvekumirira vakodzero dzemadzimai nemagazini. Bhuku redu rinenge richinyora pamusoro nhoroondo dzemadzimai akasiyana-siyana muAfrica rinonzi She Blows Africa Magazine. Ndakapiwawo maawards akati wandei anosanganisira civic leadership nesocial entrepreneur, uyezve ndiri muwo mubusiness.
Zvariri basa, mabhachi enyu nekuwanda kwaakaita aya makazvitora kupi kuti mugone kuzoti ndobata apa ndobata apa ndobata apa?
Kukura kwandakaita ndokwakandidzidzisa zvakawanda. Saka kura mjimbo yanga yakazara mirishonga. Mirishonga yaitangira mumba chaimo chibuda nemumaraini mataigara ingova mirishonga yega. Tanga takakomberedzwa nemirishonga yatinoti gender based violence. Kunyange ini pandakazororwawo handina kupinda muimba manga makamira zvakanaka. Manga makazara mirishonga, manga makazara kurohwa nekushungurudzwa. Saka ndokwakabva shungu dzangu dzakawanda ikoko.
Mune nhoroondo inogona kudzidzisa vakawanda zvimwe zviviri zvitatu. Kunewo mamwe madzimai echidikiwo mamwe mazera yenyu vamwe vakuru vasinawo mukana yakawanda yekusangana nezvizhinji muupenyu. Pamave imi ko zvino mukurarama kwenyu, mashoko amungavapewo ekuvakurudzira nekuvasimbisa ndeyekuti kudii?
Mashoko andingagona kuvasiyira ndekuti ini handina kundotanga ndiine mukana, asi kuti shungu ndokandivhurira mukana. Pandaitova nepandava zvino kushamisa vakawanda kuti kuva pasvika sei nekuti paizoratidzika kuti panosvikika. Kwanga kusingatoiti kuti ungazorota ndichizopuwawo awadhi ndichimira ndichiomberera maoko. Aiwa, asi kuti shungu ndodzakandisvika pandiri. Uyezve pandakabuda pandakanga ndakaroorwa ndakava neshungu dzekuti handidi kuva chiseko chenyika kana kuti chekumaraini kwedu munharaunda medu kuti vanhu vaseke kuti hoyo waakutambura nekuti wazoimba iya yaparara. Zvakakosha wani kuti uzowana murume anokuzadzikisa asi iwe wagara uine upenyu hwako hwakarongeka. Iroro ndorine shoko rangu randisingagoni kuti ndipatanira ndiparadza nevanhu zvisina kuvasiyira shoko iroro kuti mukadzi usamirira kuitirwa zvinhu nemurume. Shanda uri pauri ikoko, iva nezvaunoda kuva muupenyu hwako, woshingirira uchiita izvozvo. Murume ako wanewo uine dzidza rako rakavakika nechekare.
Mataura mashoko andibata chaizvo. Matauriro enyu aya ndichipedzisa zvangu, hatikuoni rimwe zuva makamirira kuparamende imi?
Shungu dzitoripo nekuti tikazvitarisa muparamende medu vakadzi vashoma. Saka representation hatina anotimiririra zvatinoona tokugutikana nazvo. Saka inini shungu dzangu ndedzekuti titosvika ikoko.
Ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekukurukurawo nesu pano pastudio 7 nevateereri vedu. Tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamunoita.
Mazvita henyu nemukana wamandi.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai Women's Forum, umo tanga tichikurukura namuzvare Alice Tagwira anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa rwatinosangana nazvo muupenyu, Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanobika chingwa reZimbabwe Bakers Association vaWellington Peyama pamusoro pekukwira kwemutengo wechingwa uye matano ari kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe ekuti mutengo wechingwa uyu uderere.
Kuda kuedza kuti vati tibatsirikane kuti isu tikwanise kubatsira mhuri yeZimbabwe, sezvo chingwa kamunochiziva kuti ndicho fudhu yechipiri kana kuti chikafu chechipiri kubva musadza. Saka isusu sevabiki vechingwa tinonzwa kufara kana hurumende ichiuya paurongo hwedu kuti idini tibatsirikane. Asi sezvamunozivawo takambotaura kuomerwa kwatakaita senyika kuti mari dzacho zvichida dzimwe dzisingakwaniri. Saka isusu mukuzoona mari dziya dzisina kuuya sekuimbiswa kwatetaita, isu hatigoni kuzofambira mberi kuti tinge tichiita seurongo hwatinenge tavimbisana. Nokuti zvatovimbisanawo nazvo zvatakavapa hurumende izvozvo ndezvinoita kuti isusu tikwanise kuti chingwa chiderere. Asi zvikanga zvisina kuzouya nemwaka wakafanira kureva kuti isu tinge takutsvaga mari nedzimwe nzira zvinoita kuti mutengo yacho irambe ichikwira. Saka ndomatambudziko atinoramba tinawo iwayo.
Takanzwa vachikuvimbisai kuti munenge muchizowaniswa mari pamusika wemari Panguwa imwe cheto hurumende iri kutaurawo kuti kune makambani mamwe ari kufungidzira kunzi ari kutora mari asi vasiri kuzoshandisa mari nemazvo. Munoona here muchizowirirana nemakonditions amuri kuseterwa?
Isu hatina dambudziko nokuti isusu manje takafanana nana mukotika wokuti kana munhu anzi arwara anotofanira kurapwa. Chingwa chinofanira kuonekwa mustreet zvasiyana nemamwe maservice providers vekuti zvimwe mamwe mabasa avo anotoda watotarisa kuti vari kuzvifambisa sei. Zvino isusu chingwa chinoda kutoonekwa mumanharaunda mumashopu. Munofanira kutowanikwa mune chingwa ende vachichiona chine mutengo wakadaro. Izvazvi zvinyowanika takambozviita kudana 2006, 2007, 2008 chingwa chichiwanikwa chichitobatsirana nehurumende nokuti vanhu vese vanenge vakatarisira chingwa ende vanhu vese vanotarisira chingwa kuti chinge chichichipa. Saka kuti chinge chakadzikira mutengo hurumende kukurumidza kwayo kuti isusu tikanga takwanisa kuti tachema saizvozvi nezvimbiso zvavaita vakaita kuti zvikurumidze kuitikawo tikwanise kutenga zvinhu zvedu nokukurumidza kureva kuti naicho chingwa chinowanikwawo pamaketi zviri nyore. Asi tikanga tisizori namanje kuti tanzi taenda paauction pacho pamusika wacho iwoyo uri pamutemo totora nguva yakareba tisina kupuhwa mari yacho. Iti zvinoreva izvo kuti ticharamba tine matambudziko atingodai takasangana nawo iwayo.
Ivo hurumende varoda kuti musvitse mutengo wechingwa pamari
unenge uchifanira kuita kaequivalent yedhola ka kuti zvifambe zvakanaka. Saka ko zvino hamuona chingwa chakuda kutonhanaira kunosvika kuchuru saka hachizobude zvakanaka. Saka chikagumirawo kuma 500 kokuku zvichienda nokuti tinenge tapuhwa sei nehurumende. Hamunoziva kuti mafuta edzimota ndiwo mafuta atinobikisa futi chingwa uyezve zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika zvacho zvatinoshandisira iyo mari yekunze izvi zvakakwirawo kunyika dzavo ikoko nekuda kwematambudziko ari pasi rese. Izvozvo hazvitadzisiwo kuti muno mutitikwidzei asi hazvizorevewo kuti zvinobva zvazonyanya sezviripo nekuda kuti isitiri kukuvara katatu. Tinokuvara pakuti titsvage mari yekunze kwenyika tozokuvara zvakare pakuti titore zvinhu zvenyika izvozvo zvikunze kwenyika kuti tizviunze muno. Saka kuda kuti uzvibatanidze izvozvo ndozvaibva zvanyanya kutiomera sewabiki chingwa.
Maimbenge muchichema dambudziko rekushayikwa kwegorosi kana kweflawa kuti munge muchikwanisa kubika chingwa, pane zvashanduka here pakuwana kwamuri kuita flawa?
Tizandiri kuti zvose izvozvo iko zvino tiri vanhu vari kutora kubva kunze kwenyika. Zvinhu zvedu munongozivawo takaita madrauts zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinenge tichitarisira kuwana gorosi redu kubva kunana South Africa ikoko kune nyika dzine hondo kunana ningirikini Ukraine ndo vanotibatsira nana Russia ivava ndo vanorima gorosi repasi rose. Saka kutambura kwavo kutambura kwedu kunoko. Saka isusu tiri vanhu vanenge vachitoedza kuti titry kuti tibatanidze nevamwe vedu vari muregion vanenge vachitibatsira vakafana ana South Africa kuti vanenge vane kasurplus kadiki. But pari zvinhu zvizvina zvina kumira zvakanaka pasi rose kwete muZimbabwe. Asi isusu semabheka tirikuchema kuti sekuimbisa kwakaita hurumende dai vazadzikisa izvozvo kuti vaedze kuti mabheka akwanise kuwana mari nokurumidza sekuimbisa kwavakaita.
Tinotenda vapeyama. Manga makateerera kuna vaWellington Peyama vanove mutungamiri weZimbabwe Bakers Association muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cranbourne Bullets 1, Chicken Inn 4, Bulawayo City 0, Ngezi Platinum 3, Yada 1, Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vana chiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vari muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vanoti vave kumbodzokera kumabasa kwemasvondo maviri vachipamukana kunhaurirano dzemihoro. Kukwira kwemutengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation mumwedzi wachikumi kwakasvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191.6%. Vanhu muAmerica vanoenderera mberi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta nemutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court pakodzero dzanga dzine vanhu vaida kubvisa pamuviri zviri pamutemo weRoe vs Wade. anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu abazenzeli bona bayenzela ukuthi besize umphakathi, besize umuntu oyabesuka khatshana khona le madlambuzi esiza mebhithi khona khona uyempilo.
Abongi labo dokotela bathi sebebuyelile emsebenzini ukuze basize izigulane. Kodwa bathi bazakhalala umsebenzi njalo nxa kungedlula amaviki amabili uhulumende lokhe engakengezi iholo labo.
Ukukhwela kwemaphutha njengezisebenzi kuzabangela ke ukuthi ke moya sinto ke sisebenzisa ukuthi
i-inflation isikhwelile njalo ngesilinganiso esikhulu yaya ku 191%, kanti le ntengo yamafutha ezimota layo isikhuphukile. Inkulungwane zabantu eMelika ziyaphambili ngokutshengisela esitaladeni phezu kwesinqumo sedale le-Supreme Court esokwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha izisu i-abortion owe-Roe versus Wade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasebenza kugatsha lwezempilakahle abagoqela abongi labo dokotela bathi sebebuyelile emsebenzini ukuze basize izigulane lanxa nje uhulumende elokhe engakalungisisi izikhalazo zabo. Izisebenzi lezi ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo zikhala ngeholo eliphansi. Zithi njalo zifuna ukuholiswa ngedola leMelika. Umanyano omela izisebenzi lezi oweZimbabwe Health Apex Council uthi izisebenzi zihlangene izolo zaphuma lesinqumo sokubuyela emsebenzini ngoba izigulane bese zithwele nzima ziswela abelaphi ezibhedlela. Kodwa lumanyano uthi uhulumende ungehluleka ukukhwezela izisebenzi iholo phakathi kwamaviki amabili alandelayo zizabuyela njalo ekukhalaleni umsebenzi. Sixoxele omunye wezikhulumeli zezisebenzi lezi umnumzana Even Though Siziva.
At the end of the day silenjongo yokuthi sibe sigcina laba bantu abagulayo, so ukuthi sihlale futhi kakhulu siphandle. Yebo yise abisibona ukuthi laba kumele basikholise basikhalalile abasenzelanga lutho, but kula kuyabe kula kulomuntu ogulayo oleleyo oyabe ufuna usizo. So singathi sina vele khona ukuhamba vele ukuthi siphume emsebenzini ayiso into esingathi siyayithakazelela. Siyabe sifuna ukuthi sihlale khona every time sincedisa abantu, so singabanika lathi isikhalazo zethu sibatshengisele ukuthi kunzima sitibili kubi. Then singabona labo berespondile kumbeni bengani bayasilalela bayalungisa bayenzani njani. Siyajika futhi lihlo sisikhangele lapho umuntu oyabe uthole usizo esiyabe kumele simnike, then sesibona ngcono sigijima futhi senjani siyencedisa.
Lithi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zenu phakathi kwamaviki amabili alandelayo, ngaphandle kwalokho lithi lizakhalala njalo umsebenzi. Ikathesi nxa sikhuluma nje elingathi kukhona yini uhulumende asekwenzile kumbe inkulumo elizenzayo ziyathembisa yini ukuthi uzalikhweza iholo lenu ngendlela elifunayo?
Uma sikhangela baba mthungameli uqakatheka komsebenzi wethu, siyabe sibona vele kungela sizathu sokuthi umuntu eyekele uku-acta ma kuyukuthi sokule situation ifuna iyenze something ibone ukuthi abomongi labomongikazi lamadokotela kumele besebenze kuhle, behambe emsebenzini, bethole imfanelo zabo. Ambone ukuthi umuntu oright okhwanele engqondweni ekwazi ukuthi laba abantu abazenzeli bona bayenzela ukuthi besize umphakathi, besize umuntu oyabe suka khatshana khona le madlambuzi esiza maybe sithi khona khona uye empilo. So ma umuntu enalona ebuya uyabe ele themba lokuthi lapha semfike endaweni enza thola khona usizo. So siyabona lathi ukuthi laye nalo umuntu omele elungisise indaba zakhona kuyabe kumele vele laye i-acte masinya ebona ukuthi kuyalunga. So thina singathi siyabe sikhangele ukuqakatheka komsebenzi wethu, then futhi sibe sesikhangelisa ukuthi le nto esizikhulumayo vele into eziyabe singadinga ukuthi singadinga umuntu ukuthi ebuye ezochasisa mbene into ezisegcekeni nje kuphela ezokuthi imali esiholayo ikhwana nje ama-lofesingwa angu-40. Ngithi thina silabantwana kumele sibhadale irenti, kumele senze lokhu lalokhu, kumele sibhadale ama-medical bills. Silethemba lokuthi khonoko njengoba labo baresponda futhi bavuma ukuthi hayi lapho sibili ya uphambanisekile akuhambanga kuhle kumele into zakhona zilungisiswe. Siyabe sibona ukuthi vele yinto esegcekeni ukuthi bayakuzwisisa kumele bakulungise masinya. Yikho sinike i-2 weeks zonezo ngoba sikhangelele ukuthi sisebenza labantu abadala abafundileyo abalozwelo abalabantwana. So i-2 weeks zonezo ziyabe zibanika i-chance layo zokuthi benjani belungise amaphutha abo.
Umnumzana Even Though Siziba ngomunye wezikhulumeli zezisebenzi zogatsha lwezempilakahle. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yezinto ngomnyaka iye-onye inflation ngesiNgisi ikhwele ngezinga elikhulu yaya ku-191.6% kulinyanga isuka ku-131.7% ngenyanga edluleyo. Lokhu kutsho ukuthi inflation ikhwele nge-60% kunyanga eyodwa kuphela. I-month on month inflation yona ikhwele isuka ku-21% ngenyanga edluleyo iyaya ku-30.7%. Lokhu kwaziswe lugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency namuhla. Lombiko uza ngesikhathi uhulumende esekhweze njalo intengo yamafutha ezimota. Ngemali yemelika ilitha yepetulo ikhwele isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.88. Ipetulo yona ikhwele isuka ku-$1.73 yaya ku-$1.77. Umongameli yamasoni Mnangagwa wazise izolo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo asethathwa nguhulumende wakhe phezu kodaba lokukhwela mahlayana kwentengo namuhla. Kodwa sisiya emoyeni ubelokhe engakawethuli lumbiko. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo yena othi ukukhwela kwe-inflation ndawonye lentengo yamafutha ezimota kwengeza ubunzima empilweni kaZulu.
Ukukhwela kwe mafutha njengezisebenzi kuza bangela ke ukuthi intengo yezinto ke esizisebenzisayo nsuku zonke zikhuphuke. Bevele siphakathi kwenkinga, bevele siphakathi kobunzima. Sibona ke sokuzabangela ukuthi konke nje okusetshenziswayo kungaba lama-services athize nje njengoba konke nje kufuna amafutha. Sokuzakhuphuka kanti ke imali esizikholayo zilokhe zisala ziphansi. Ngokubona kwethu ukukhwela kwamafutha ke kuzabangela ubunzima kulabo abasebenzayo kakhulu.
Sibona njalo ukuthi iZimbabwe National Statistics Agency iyethule umbiko namuhla oveza ukuthi hayi intengo yezinto iqhubeka ikhuphuka. Kanti njalo ithi imali esidingwa ngumuntu oyedwa ukuthi aphile ngenyanga esingathi i-food poverty line. Umuntu oyedwa usefuna imali engange 18,425 Zimbabwe dollars. Lingathini ngalokho nxa sikhangela izimali abantu abaziholayo?
Balutshwana ke abantu abazama ke ukuphila impilo enhle okwamanje ngokukhuphuka kwentengo yezinto kumaviki adlulileyo kumbe sokulezi nyanga. Sesibone ke intengo yezinto zikhuphuka suku zonke. Ngesilungu sibona ke ukuthi ababiza bethi inflation isisikusivana esibi okumangalisayo. Nxa sikhangela itholo labantu abaningi, ke yiyo imali abayiholayo yena umuntu enemuli ke efika abantu abayisithupha. Bona lokho besakhona ke yona naleyo i-18,000 okuthiwa ngeyomuntu oyedwa. So sibone ngathiwa khona okwamanje uzulu omningi singathi yilaba esithiwene esithi working poor, abantu abasebenzayo kodwa bengabayanga.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Isidumbu seqwetha ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso umnumzana Alex Magayisa sifike eHarare namuhla sivela kweleBhilitane lapho abhubhele khona mhlaka 6 kulinyanga. Abanengi abagoqela umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa labanye bahambe bayasihlangabeza egcikeni lendizamchina. Umufi ugcinwe eNyaradzo njalo kusasa kuzaqhutshwa isikhumbuzo sakhe eShowgrounds. Ukutshengisela esitaladeni kuyaphambili endaweni ezitshiyeneyo zeMelika kulandela ukwesulwa kwesinqumo esethulwa inkantolo yeSupreme Court ngo-1973 esaziwa ngokuthi iRoe v. Wade ebesisipha abesifazana bakuleli lizwe ilungelo lokukhipha izisu i-abortion. Kodwa umthethwandaba munye wesule isinqumo lesizolo usithi sephula umthetho. Abebandla elibusayo elamademokrasi bayasisola isinqumo lesi, kodwa abebandla lamarepublicans bayasincoma kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Umthetho lo ungumthetho obukhona okwesikhathi eside njalo osuleminyaka leminyaka ukhona. Whether okuvumelayo kulungile kumbe akulunganga. Njengoba sisitsho nje ukuthi mina kimi indlela odilizwe ngayo yiwo oluhlupho, not ukuthi umthetho uvumelana. Kade kungaba ngomunye umthetho owavele ukhona, even ungasiyona lo abortion, I would see the issue the same way. And into yokudiliza umthetho lo mina kimi angiwuboni ukuthi imbangela yokudiliza iyenzelwe ukuthi umthetho lo okwenziwayo kakukho emthethweni. Ngibona ngani sokule political influence, sokule politics phakathi. Anto siyakwazi ukuthi lo nyaka ngo-November abantu bayavota. So mina ngibona ngani okwenza ukuthi umthetho lo udilizwe yokuthi imajority ye-Supreme Court sokuyi-Republican Party. And this has always been a stand, a Republican Party, which is also influenced by Christian conservatives. So angiboni ukuthi umthetho lo bawudilizile ukuthi umthetho lo umbe uyabulala. Why I am saying so, ngakhumbula kwaizolo kwempopo It was an issue too that deals with killing. So abortion in my lalavant, impopi lalavant, got impopo right. Abortion is wrong. We call up in Kangelela Konamnuti. It was more of political influence than deciding umthetho based on previous cases.
Aba sola lumthetho ubathi uza kwenza abantu besifazana ababe belesifiso sokukhipha isisu babe sengozini ngoba bengagcina besenza lokho ngendlela ezingaqondanga ngoba becatshile. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Mina indlela engikubona ngayo, ngizakhuluma njengomuntu okholwayo. Uthi i-abortion kuyafana nalani, mina ngesiKristu ngizwisisa ukuthi thou shalt not murder. But uNkulunkulu kazangatsho ukuthi thina njengamaKristu abantu bokholo sesizahamba sithwalele abantu induku ukuthi yeyi wena ungenzi lokho. Ngoba mina nxa ngikukhangele, nxa sikhuluma ngesono, uNkulunkulu kazangatsho ukuthi kule sono esikhulu esedlula esinye, lesinye esincane ukwedlula esinye, esinye esifuna umthetho. So abortion has been there for years and it is going to be there whether bayakubhana kumbe abakubhani ngoba inhliziyo yomuntu okusenhliziyo nomuntu ngeza kuwanelise.
Njengoba kuvotwa ekupheleni komnyaka, ubona lolu daba lusipha abasola lumthetho umdlandla yini bephuma ngobunengi sebesiyavota?
Ngabe kuthiwa ivoti ingemuva kwamaviki amabili bekuzabanika idlabuzane lokuthi bahambe bayivota. Ngenxa yokuthi mina sengihlale lapha kuleli lizwe, abantu balapha khona bakhohlwa masinyane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda sezikhuthazwe ukuthi zibikele amapholisa amacala okuhlukuluzwa kwabantwana athi ukuthi zicatshe ngesiko. Linkuthazo iphume kumbuthano wokunanza usuku lwe-Day of the African Child oqhutshelwe esikolo seNkaje Primary eGwanda North ngolwesithathu. Kubika u-Albert Ncube.
Unkosikazi Simangele Dube olulunga logatsha lokunakekela uZulu ole social development uthi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwenani labantwana abahlukuluzwa ngendlela ezijeneyo esigoqela ukudlwengulwa. Ngakho uthi kumele bayemangala emapholiseni xa bethe bahlukuluzwa ngendlela ezinje.
Inhliziyo zethu ziyageleza, ziyajuluka igazi ngesenzo esisibona sisenziwa ngumuntu phezu komntwana. Abantu abadala sesiphendule sabazinyamazana.
Lokhu kugcizelelwe ngumpolisa wogatsho olubona ngokwamukela abantwana abahlukuluziweyo olwe-Victim Friendly Unit, Mnumzana Alec Mpofu, othi iningi lamacala okuhlukuluzwa kwabantwana yizihlobo kawafiki enkambeni.
Ngicela ukulazisa abantwana ukuthi ungabona sihlukunyeziwe, ubona abadala ngale ngabafuni ukukhuluma ngendaba yaleyo, ukhululekile ukuthi udinge abasesigabeni uhambe uyeripota indaba yakho uye emapholiseni uncediswe.
Umnumzana Stanford Gala ongukhansila kaward 1 eNkaje uthi iningi labasakhulula esigabeni sakhe selithatha izidakamizwa ngenxa yokuvaleka kwamathuba okufunda okubangelwa yikumamanzonzo komnotho.
Ngabantu abangabantwana mhlawumbe kumele dinga abasesikolo kathesi kumbe basemayunivesithi, but ngenxa yakhonokho ukuthi abanye abasathola ithuba lokufunda sebahle bangena kwizidakamizwa zonezi.
Umnumzana Shepherd Mavuso Dlamini, umqondisi weWorld Vision emhlubulweni eMandebeleni, abaphatheke ekuqhutshweni kwalo mkhankaso wokuvikela abantwana ngumkhuba emibi, uthi abasakhulula kumele bathole ukuvikeleka ebulenjini ngoba kulapho abafunda khona imkhuba emibi.
Kugcwele into eziningi ezisiphisayo even in terms of managing abantu abethu lokunye kunjalo nokugama esikwenzalo kunye kunjalo abadala. Imali iyahlupha ngoba yefuthi esisuka isetshenziswe ukudlwengula abantu abethu.
Usobhuku wenkazi umnumzana Nkululeko Sipanda uthe eminye imithetho efakwa ngurhulumente yokuvikela abantwana yiyo isidala ukuthi babe ngumhlambi kazelusile.
uhulumende angasinqabeli kakhulu ukuthi umthetho awukwezandleni zethu ebantwaneni abantwana balamalungelo ababhekayo siyagalaza kakhulu ukuthi loba umthetho ungazutsho njalo kodwa umntwana angekeli kumkhosi.
Usuku lwalonyaka lokunanza iDay of the African Child luqhutshwa phansi kwesihloko esithi Eliminating Harmful Practices Affecting Children, okutsho ukuthi imikhuba yonke emibi ehlukumeza abantwana ebaliswa ukudlwengulwa kanye lokuthatha izidakamizwa kumele kuphele ithi du ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyisenkazi komzimuni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo lwabesifazana lo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosazana Agneta Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeqembu leMathebeleland Football Confederacy MFC, elamantombazana adlala umdlalo wenguqu wefootball, lona elidinga usizo lokuthi lenelise ukuyadlala eIndia.
Ngiyalibingelela lonke mashabezulu, ngiyalibingelela lonke. Mina ngingu-Agneta Dube, mina yimi engikhangele ngezokubhala, engikhangelela ngezokuhambisa amaphepha angabe efunakala phambili lapho esiyabe sisiya khona. Njalo futhi ngiphinde ngikhankase la ngemali esingabe sizidinga ukubana sisizakale kuleli iqembu elamafazi lamankazana eleMathebeleland. Inhlanganiso leyi yiyo eyayihambise abafana eLondon ngo-2018 kuConfa World Football Cup, yona eyasungulwa ngoNcwabakazi ngo-2016. Ngesikhathi siqalisa leli ilunga kwakungekho lula, kodwa abanye bamankazana bayojabulela lowo umdlalo. Ngakho savumelana ukubana bazabuya labo bezodlala leli ibhola lenguqu, labo bengavalelwa phandle, bengabalwa njengokuba bangabantwana abangamankazana okufanele ukuthi bedlale ibhola lokhu ibhola lokuqakha. Khona kulezi insuku sokusiba lokusekela, kodwa akukafiki kuzinga elifunekayo ngoba kunje sekudlula inyanga sidinga imali zabo ezamatikiti, amatikiti endizamchina, kodwa zingena kancane.
Kwakulula yini ukubomba leli qembu, njalo amantombazana asukumela phezulu, njalo abantu bamemukela njani kule nkinga elibhekana lazo?
Leyo yiyo inkinga esingabe sihlangana la, kodwa hayi ukwemukelwa ngabantu. Abantu sebeyemukela ukuba abesifazi labo bedlale ibhola elidlalwa ngabantu besilisa. Ngakho okunye, abazali bayasekela izifiso zabantwana abafisa ukuba labo bephumelele emncintiswaneni emdlalo yebhola, ngoba kuleli iqembu bakhona abantwana esilaba bathi nxa bephuma esikolo babuye bebuya ukuthi bezodlala labo, bezama ukuthi belungiselele ukuthi beyemncintiswaneni lamanye amaqembu amankazana angabe ekhona khona apha phakathi kwelizwe, noma angabe khona nxa kuyikuthi sihamba phandle azabe ephandle, angabe phandle kwelizwe. Njengoba besenge ngatsho ukuba leli iqembu laqalwa ngo-2016, kodwa ngesikhathi liqala kwakungabafana bodwa. Ngakho elamankazana laselilandela ngomnyaka ozayo ngo-2017, yikho lapho amankazana aqalisa khona ukuthi abonakale iqembu labo libe khona. Ngo-2018 lawa mantombazana ahamba eSouth Africa bafika eSouth Africa abasazange baphumelela emncintisaneni ababehambe kuwo lo umdlalo wawungowe Human Rights Cup. Ngo-2019 babuyela njalo futhi besiyadlala umdlalo owawufana nalowo ababefike khona bangasaphumeleli owe Human Rights Cup. Kodwa ngo-2019 befika bathi bedlala bafika banqoba baba yibo izingcitshi besidla iSomalia eCape Town eSouth Africa. Ngakho okwakhathesi sikhankasela imali zabo ezamatikiti awendizamchina. Njalo sikhangelele ukuba basuke ngolwesibili besiya eIndia eNew Delhi. Yikho lapha bazabe bedlala khona iWomen Conifer World Cup. Amantombazana lawa azabe ehamba abe elithumi lasikhombisa babe beyi-17. Uncedo lolu nxa singaluthola lungasincedisa ukuba bekwanise ukuthenga amatikiti endizamchina njengoba besengitshilo. Njalo sikwanise lokuthi sithole amaphepha okuba singene kuleli ilizwe le-India, lawo maphepha abathi ngamavisa. Uncedo esiludingayo ukuba uMahlabezulu usiphathise ngemali leyo engayenelisa lawa mantombazana ukubana ahambe ngendizamchina eze ayefika e-India njalo aphinde aphenduke. Thina sitholakala koBulawayo. Ongabe efisa ukubana asithinte, inombolo zethu ngu-0773-332-841, 0773-332-841. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Agneta Dube, isiphathamandla seqembu leMathebeleland Football Confederacy MFC, elamantombazana adlala umdlalo wenguqu owe-football. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomfundisi Kevin Tony Mpofu ongomunye wabaqoqa uhlelo lokumanyanisa amabandla ezombusazwe abalisa eleZanu PF, CCC, ZAPU lamanye phambilini kokhetho lomnyaka ozayo ukuze kube lokuthula.
Sahlangana sahlala phansi sabonisana ukuthi njengoba kuvele kulezikhathi zokuthi abantu bayalwa ngenxa yendaba yamaphathi, yikho sasesicila kamaphathi sahlangana, sasesikhulumisana lamaphathi, sasesitrainwa sindawonye lema-political parties. Ama-political parties ababe-involved ngaleso sikhathi ayengu-5, kodwa khathesi sesingena kulo umcimbi ama-political parties abe-3. Siyinhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube lobudlwangudlwangu lokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties, sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi kwethu. Yikho kusenza senzele umcimbi ukuthi phakathi kwemakhokhowa mzilikazi kube nalokhu ukuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungelamsindo. Okuhle noma singaxoxisana, sizama ukuqondisana, sibonisana, sikwenze ngokuthula singelakho ubudlangudlwangu. Okwesibili esiyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu yikuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo baye betshengisa ukuthi bazimisele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi kusiyancintiswana ekhethweni. Abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi.
Lolu kukhanya kuluhlelo olungaphathisa isizwe. Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Lelo liqiniso. Abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo.
Siyabonga uhlelo liphuma lendaba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.